Vachitaura pakukso muchinoi nasi pamusangano wavaita nevakuru mapazi hurumende gurukota redunhu remashonal and west amai Muliswa Chikoka vati mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa havasi kufara negwaro reongororo yezvekushandiswa kwenzvimbo dzehurumende iro rakaburisa pachena kuti nhengo dzebato rezanu pf nevashandi vehurumende vari kuita zveuori munyaya dzekuwananisa pekugara.
Let it be known to the ruling party leadership in particular that His Excellency is appalled by party's members' links to this scourge, and he wants all the bad apples that use and abuse the name of the party to be flushed out.
Amai Muliswa Chikoka vaudza mapurisa kuti vaite basa ravo rekusunga ose ari kuita kana kuti akaita zveori pasina kutarisa kumeso. Amai Muliswa Chikoka vakurudzira vematare kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti mutemo ubate ose akaita zveori. Amai Muliswa Chikoka vati vose vakawana nzvimbo kubva kuhurumende kana kumakanzuru dzekuvakira dzimba dzechitsotsi vanofanirwa kusungwa.
Our law enforcement agencies, hero basta, this is the time to gain public confidence. We have to prove that we are up to the task. Prosecution should do its role and docket must be done in the highest of standards.
Mapurisa hero basa inguva yekuraga vanhu kuti unogona basa madhokezi ekumatara anofanirwa kuitwa zvakanaka.
Vamunangagwa vakaumba komiti yakaongorora kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzehurumende nemakanzuru pamwe nekutambira zvichemo zvevanhu vainge vatenga nzvimbo dzekugara asi votadza kudziwana, iyo yaitungamirirwa nemutongi wedare repamusoro Justice Tendai Uchena. Ongororo yavauchena inoti muchinoi pane nzvimbo yeDestiny iyo yakapiwa vavo vedhaya Musindo vanotsigira bato rezanu pf ava vakatengesera vanhu nzvimbo dzekugara asi kusvika nanhasi vanhu ava vasati vapiwa pekugara kunyange vakabhadhara mari yavainge vanzi vabhadhare. Imwe nhengo yevechidiki yezanu pf vaMike Chimombe vakapiwa nzvimbo yekuvakira dzimba asi kusvika pari zvino hapana chakavakwa asi vanhu vachiti vakabhadhara mari dzavo. Asi vaChimombe vati vakapedza kubhadhara nzvimbo iyi vangomirira kuvaka dzimba. Kuchitungiza, imwe nhengo yezanu pf vaFrederick Madamba vemushandira pamwe wedzimba weUnited Western Housing Corporation vakasungwa nebazi rezvekudzivirirwa kwezveuori masvondo matatu apfuura vachipomerwa mhosva yekupa vanhu nzvimbo dzekuvaka dzimba zvisiri pamutemo. Muguta reNorton, kambani yeBeyond Reality yenhengo yezanu pf yeConservative Assembly vadzimai muduri iri kunetsanawo nevechidiki pamusoro penzvimbo inosvika mahekita mazana maviri inofanirwa kuvakirwa dzimba iyo iri mumatare edzimhosva. Vechidiki ava avo vakabhadhara mari asi havana kuzopiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba vave kunzi mari inofanirwa kuwedzerwa. Mashoko amai Muliswa Chikoka anouya apo vaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Tshombo vari kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo zvakanaka vachiita zveori munyaya dzekupa vanhu nzvimbo dzekugara. Hatina kukwanisa kubata munyori wezvematunhu mubato reMDC Alliance vasisewo zvidzai kuti tinzwe pamere bato ravo panyaya iyi. Asi mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Kwatayo vanoti zanu pf haikwanise kugadzirisa nyaya yevanhu vakawana nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo kana kuti maland barons sezvo nhengo dzayo dziri idzo maland barons.
Unotoshamisika kushinda kunoita vanhu vacho kuti vanondodzikira dzimba vototengesa masendi panhu pasikatokoiti panenge pane wetland pakasiyana siyana ndo zanu pf ndo maland barons. Saka ivo kana vachida kutogadzirisa nyaya yemaland barons vanofanira kutozvibvisa ivo nekuti ivo ndo maland barons.
Gwara komiti ya vauchena arino jipane uori wemande epa mtoro wakaitika pakupi wakwe nzimbo zekubatira zimba mumaguta akawanda munyika. Njaka mila studio 7 mchinoi ndini Nunurai Jena.